ndakande miri ndichiti eno imusore nau chipiri zvita 22 2015. Zimbabwe inocherechedza zuva rekubatana nerunyararo, mapato anopikisa achiti National Unity Day inofanirwa kuva yemunhu wese kwete ZANU PF chete. Nhengo yezanu PF Central Committee Senator Agai Georgias vanovigwa kuHeroes Acre, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachivarumbidza segamba rairwisa mabhanga anoda kubiridzira veruzhinji. Zimbabwe yosimudzira kushandiswa kwemari yekuChina kutanga gore rinouya senzira yekuti nyika ikwanise kubhadhara zvikwereti zvayo zvekuChina, pamwe nekusimudzira kutengeserana kwenyika mbiri idzi. Imwe shoroma yopinda mudariro rekubatsira ZIFA nemari inosvika miriyoni imwe chete yemadhora. Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection tiri kutarisa zvinoitwa nevechidiki mukuzvisimudzira. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa919 am, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave, kana pafacebook page yedu yeVOA Shona.